Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina, chivabvu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So ndutona sokungezi ZBC pandiri is no longer an alternative. Ndakutarisa kushashanisa social media mangu mapepa so that I reach out to the people.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yochema-chema nekupinda musarudzo dzema primary elections ezanupf kwakaitwa nevatori venhau veZBC neHerald.
Mukana takataura kupolitibiro tikati nyaya yekuti munhu anongonzi murwiri werusununguko ndo qualification pa criteria zvikashanda zvakadaro.
Va Victor Matemba Danda veisangano revakarwa Hondo vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo dzemaprimary dzezanupf.
Isu zvatiri kuita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvagwisa, hatisi kuzviita nekuti tinoda kugwisana nevana, tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu.
Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika Vasimba Rashe Mbengegwi vokurudzira varayiridzi kuti vasaramwe mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vatori venhau kubva kumakambani ehurumende eZimbabwe Broadcasting Corporation neZim Papers vakakwikwidza musarudzo dzemapuraimari dzebato rezanupf vachiti izvi zvinoratidza pachena zvavagara vachitaura kuti makambani aya akarerekera kuzanupf uye vatori venhau vavo vanoita zvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri Vamurisi Zuzai vati vachakwidza nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission sezvo vave neumbowo. VaZuzai vati vanoziva kuti zvimwe zvaidiwa kuti munhu akwikwidze musarudzo idzi ndezvekuti aifanira kunge ave nemakore mashanu kana kudarika ari muZANUPF, uye izvi zvinoreva kuti vatori venhau ava vagara vari nhengo dzeZANUPF.
Vanozivana vachiita chizanu chavo, vachiita chilacosta chavo, vachipfeka masikavha naprezidendi wavo ikoko. So vanhu vemasikavha ivavava ende isusu nyaya iyoyi tichaitora tichaenda naye kuZEC, tichaenda naye kuZimbabwe Media Commission.
Vati zvichanetsa kuti vatapi venhau ivava vatape nhau pamisangano yemapato anopikisa nekuti zvave kuzikanwa kuti inhengo dzeZANUPF.
Ndozvatoda kuti vanhu veZimbabwe Union of Journalists vatarise zvinhu izvezvo, zvinhu zvese zvive ethical, nyika yedu ienderere pamberi, tive neshanduko. Vanovhotera vachamisa vavhotere vachamisa, vanovhotera vomudhara wedu wesikavha vomuvhotera.
VaZuzai vati havatarisiri kuti vanhu vanoshandira makambani ehurumende akaita seZBC neZim Papers vaite basa vane mapato avakarerekera. Vachakwikwidza sarudzo dzekanzuro muwadi 16 vakamirira MDCT vaDanford Ngadziore vanoti vave kutokanganwa nezveZBC.
So ndutona sokunge ZBC pandiri is no longer an alternative. Ndakutarisa kushashanisa social media mangu mapepa so that I reach out to the people.
Vanongorora zvematongerwo enyika muzvare Gladys Shachwayo vati zviri kuitika zvinoratidza pachena kuti sei mitemo yokutapwa kwenhau nekutepfenyura ichifanira kuvandudzwa.
Endi tikatarisa isusu takuzotarisa tichiona kuti chinei kuchimbotadza kutwa mamedia reforms. Toona futi kuti vacho vanopepeta nhau ndo vanenge vaakumira vari kuboka rezanupf vachikontesta maelections. Toona kuti ndo saka vasingakavhi maprocesses emamwe mapolitical parties nekuti vane bato pavanenge vari.
Mukuru weZBC vaPatrick Mavura vaudza Studio 7 kuti kambani yavo inobvumidza kuti vashandi vayo vanenge vachida kupinda musarudzo vatore mazuva avo ezororo kuti vandotsvaga rutsigiro nekukwikwidza vakamirira mapato avanoda. Vati vashandi ava vakasununguka kudzoka kubasa kana vachinge vakundikana asi chinodiwa ndechekuti vatevedze mutemo webasa chete. Vamavhura vati tendai munengwa. Andrew Neshamba, Richmond Siya Kurima naOmpile Marupi vakatevedza zvese zvinodiwa pabasa, nekudaro hapana chavakakanganisa. Marupi akakunda musarudzo idzi, uye vamavhura vati ari kuendera mberi uye anozosiya basa kana achinge akunda musarudzo dzezek. Asi vanaijo Nyamutumbu vachitaura vakamirira masangano anomirira vatapi venhau musangano remedia Alliance of Zimbabwe vati hapana chakashata kuti vatore venhau vapinde mune zvematongerwo enyika, asi havafaniri kuita izvi vari pabasa. Vati veruzhinji havazonzwisisa kuti chii chiri kuitika, zvikuru sei kana vatapi venhau vakaita zvematongerwo enyika vachiri pabasa.
Chinhu chinosvibisa industry yedu, chinhu chisingape mukao wakanaka, saka tinenge taakuzoonawo kuti ndeyapi mamwe matanho atingatore.
Mapato anopikisa munyika pamwe neveruzhinji vanochema-chema kuti ZBC neZimpapers dzinoita basa dzakarerekera kubato rezanupf, uye vanoti sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana izvi zvikaramba zvichiitika. Pane bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo uye zvimwe zvinonzi zvigadziriswe mubhiri iri, mashandiro eZBC neZimpapers kuti dzipe mikana yakainzana kumapato ese ezvematongerwo enyika pakuburisa nhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Mateba Danda vanoti vanoona sekunge sarudzo dzichangopera kuitwa dzekutsvaga vachamirira ZANUPF musarudzo dzenyika dzakafamba zvakanaka, kunyange hazvo paine zvinetswa pano neapo. VaMatema Danda avakabudirira musarudzo dzakaitwa kuGokwe Central vanoti varikurudzira vakarwa hondo vakakwikwidza musarudzo idzi kuti kana vaine zvinyunyuto vanyorere kusangano ravo, ivo vozosvitsa zvichemo izvi kupolitibhiro yebato ravo. Vakarwa hondo vakanga vakakumbira ZANUPF kuti vanyevenutsirwe mitemo yekuti vakwikwidze musarudzo dzemaprimary vasingatarisirwe sevamwe vose vaikwikwidza. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMatema Danda.
Zvakafamba zvandinoti zviri raiti, kuda nekuti ndakahwina. Vanogona kuzonyanyoona uraiti neurongo ndivane vakadyiwa, but vazhinji vacho in fact tatiri 3, saka umwe akatevera panhamba akauya paianaunswa akandikorokotedza Comrade Mzeza Cornelius. Akauya akandikorokotedza ndikatenda chaizvo. Vasi Jena Hansen ndavaona, handisi kuziva kuti kuda pane kwavakabatikana vari, asi ini ndakaona maprimary edu ari akafamba zvakanaka.
Tichitarisawo vakarwa hondo yerusununguko maamuchichemawo kuti dai vaiwaniswawo mukana wekupindawo musarudzo idzodzi kuti vange vachimirira veruzhinji, makaonawo here vachiwaniswa mukana ipapa, uye mune vamati manzwa here vakabudirira?
Mukana takataura kupolitibhiro tikati nyaya yekuti munhu anongonzi murwiri werusununguko ndo qualification pa criteria zvikashanda zvakadaro, asi ndinove nekunzwa kuti kune nzvimbo dzakati zvisina kufamba zvakanaka. Handisati ndasvika paningati paground kuti ndinzwe zvikonzero zvakanyanya, but ndine macomrades akaita sa Comrade Gezi kutsanyati constituents havana kukwanisa kukwikwidza, vari kuti vakangoudzwa kuti havasi kukwikwidza zvisina chikonzero. Ini wasati ndasvika kuti ndione kuti chokwadi chacho chakamirira sei, asi ndinonge ndiri kutarisira kuti kuda ini semunyori wemupolitibhiro wevarwiri werusununguko zvaive zvakanaka kuti ndizive kuti vari kuiri rangu vatadza pane zvikonzero zvakaita sei. Asi tiri kutaura zvemusangano une structure neleadership dzakakwana, handizoiti sendinodimanda kuti dai ndakanzi zvakati, asi zvine zvakanaka kuti tizive kuitira kuti panenge poita macomplaints tozokwanisa kuziva kuti chakakonesa comrade ndechakati ndechakati, but mukesi yavo hatina kunge takaudzwa.
Kune zvichemo zvakawanda zvatinonzwa zviri kubva mumatunhu akasiyana-siyana. zviri kubatwa vanga vachikwikwidza kusanganisira ivo vakarwa hondo yerusununguko ivavo. Zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa zvichemo izvo zvichiona kuti imi muri mupolitbureau?
Iniwo semuno ari kuconstituency dzekutaura kwandiriita ndiri ugokwe. Ndaandine basa rekuti maresults edu akaannounswa late nezuro, saka ndaandida kuti ndionewo vandokwanisa kuona ungoti ndivaudze kuti way forward towirirana kuti tofamba sei. Saka ndaona vashoma, ndina kuona vakawanda nechikonzero chekuti pane vakawanda vanei vachiuya. So unenge woremerwa kwese kusiya vamwe uchienda kune vamwe zvinonetsa, asi ndakwanisa kutaura nevakati o. So ndichaenda kuHarare ndinenge ndiri kuofisi, maproblems esendatinga vanosiya kuna sekretari toongorora nekukurumidza kuti tione kuti tinoonoona komisa neutungamiri kuti tisenzwa kuti zvinomiswa sei. Asi tinoramba tiri guided nemadecisions eparty. Hatina decision yatingaiti seassociation kana sesecretariat, asi kungoti tinenge tichikwidza zvichemo zvinenge zvibva kumamembers edu. And also kuda nyaya imwe iriko ndeyekuti tiri kupinda maelections tichibva tangopinda mune yatiri kuti new dispensation. Pane zvakawanda zvinoda kufundiwa nezvimwe zvakawanda zvatinenge tine ruzivo zvimwe tisina. Panenge pachida kuti kana pane zvisiri kufamba zvakanaka, vanhu voisa musoro pamwe chete voonesana kuti chakanaka chichadi.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vari parunhare kugokwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano reWorld Food Program vaAD Raw vanoti sangano ravo rasendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri yekubatsira Zimbabwe nezvekudya mugore rino. Mari iyi iri kubva muhomwe yeUnited Nations ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuda kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu uye yakaparurwa gore rapera. Varo vanoti mari iyi inogona kuwedzerwa gore rinouya kuti hurumende ibatsire vanenge vachiziya nenzara. Vanhu vanosvika zviuru zana nemakumi matatu vari kutarisirwa kubatsirwa neWFP muZimbabwe gore rino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti vanhu vanofanira kubatsirwa nemari dzezvikwanisiro kwete kuvapa zvekudya. VaWonderful Manyonganise, murimisi mukuru weTotal Farm Solutions, vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti mamirire kunze achinja nekudaro rubatsiro rwakanyanya runofanira kudzidzisa varimi nezvekuwedzera gohwo kwete kungovapa chikafu chete.
Tinotarisira kuti nyika iite right now is to focus on these new technology systems dziri kuuya in agriculture kuti dzidzitambire tidziimplement. Because tikaramba takasimbirira pama old farming systems hatina kwatinosvika kusvika kuma horticultural crops neku animal production. Ndidzi tine mahybrid nemahybrids avako, tine mavarieties avako ekuzvino ari right ekuti we can produce more. Ndidzi ndisingatauri zvemagenetically modified but hybrids chavanenge ari genuine ekuti we can produce more, anoadapta even kumaash conditions and also they resist ma diseases. Tinotibatsira kuti timaximize the yield while titeinonziyo. Then also intensive farming whereby mafarmers they put more inputs even on a small piece of land and they produce more. It is not about see where there is limited land, because from one we get a bigger farming, from one more plots my need, but we want to more. So intensive farming, my inputs are for Nakuanda, or my input must be the best. And the technology language is in a funnel way improved.
Gore rino iri takatarisa kuti nemamirira anga akaita season yedu iwayaya, murikuona gohwo richibuda rakamira sei?
goredu andina nikurichikia zvangu pakuti pane kakuzochinja kakuzonaya kwemvura kakaitika pamberi apa even though raka affectika haro zvekuti hatichakwanisi kusvika patanga takatarisira chaipo nekudyara kwanga kwakaita vanhu makwadi uchitanga goredu ranga riri promising pakutanga kwemwaka but pakazoshayikwa mvura apo tine macrops mazhinji akafeila evha vamwe vakakwanisa kuti vakazodzoka mvura vakanga vaita late planting vaya vakadzoka futi into vakarecover crop yavo ende ukaita sapattern yegore rino this dry spell yaisimboitika kudhara before the drought yakambozouya ichitanziti it was more like a normal kuti zvaita kuzikana kuti January tinenge tisina mvura iri good for crop production but however takavarayirwa because of ende ndo ine chimwe chikafu chekuti ndiri kutemba kuti even though this time tisina kunyatsokusvika pakanaka sezvo takanga tichitarisira pakudyara kwakaita vanhu bose vanhu vanga vadyara zvakanakanaka crop itori good but however the dry spell yakaaffecta vane ende vanhu vanga vasina kuitarisira saka most of the plans dzakaaffectwa ipapo vanhu vazhinji vakava shoti tembati vamwe vakatonichesa vanhu vakaita sei vamwe vakatochinja macrops
Vavanda Fumanyonganise, murimisi mkuru we Total Farm Solutions, vanga vari parunare muHarare na Ivan Zininga we Studio 7. Gurukota rinoshanda riri muofisi yemutungamiri wenyika richiona nezvekuzadziswa kwezvirongwa zvehurumende vasimbarashe mbenge gwi vakurudzira vadzidzi kuti vasaramwe mabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya izvo zvaramba kutambirwa nevatungamiri vemasangano anomirira vadzidzi mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera
vachitaura nevatori wenhau nezuroma nheru pamahofisi avo Vambenge go vakati vadzidzisa vafanira kuramwa mabasa vachiti vana vechikoro ndivo vanorasikirwa nefundo kana varayiridzi vakaramwa mabasa Vambenge gwi vakati hurumende yakasangana nenhengo dzakasarudzwa dzinomirira sangano revashandi vehurumende reApex Council rinosanganisira vadzidzisi mwedzi wapera vakataurirana zviri kunetsa vadzidzisi Vambenge gwi Vakati hurumende yakapa Apex Council mukano wekunonyora pasi zvose zvavari kuda izvo zvavachazozeya pamusangano wakatarisirwa kuitwa mangwana chishanu vakaenderera mberi vachiti vadzidzisi kana vachida kuramwa mabasa vanofanira kutevedzera mutemo wakatarwa kwete kungofuma voti vave kuramwa mabasa uye vakarumbidza Apex Council nekutevedzera gwara iri Vambenge gwi vakakurudzira vadzidzisi vose kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya vachiti vasateerere vamwe vatungamiriri vemasangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti varamwe mabasa
Government is therefore calling upon all teachers not to participate in this unlawful and premature strike action
hurumende iri kukurudzira vadzidzisi kuti vasatevedzere zvekuramwa mabasa sezviri kutaurwa nevamwe vatungamiriri vevadzidzisi avo vanogona kunge vane zvinango zvakasiyana nezvevamwe vadzidzisi vanoda kuti mashandiro avo avandudzwe hurumende inoda kuzivisa vadzidzisi vese kuti yakazvipira kugadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi
zvichakadai mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kutaura kwakazoitwa navamubenge gwenezuro manheru kunoratidza kuti vakanzwa zvichemo zvevarayiridzi vakati mushonga wengozi kuiripa
isu zvatiri kuita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvagwisa hatisi kuzviita nekuti tinoda kugwisana nevana tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu kuti vana vadzidzisiwe nematicha anofara vasadzidzisiwe nematicha anonyunyuta tinohwa urombo ende tinoramba tichidzokorodza kuti kana vasiri kunyatsonzwisisa Nyeze mtimo vatideze tibasirane tihwisisane. Tinoona vamwe vachiti toda kurwisana nehurumende, tine political agenda. Hatisi kurwisana nehurumende asi tikutoraidzira kufara kuti taane new dispensation inoallowa vanhu kuti vastrike. Takanzwa kuti kune new sema workers, tirikutora mukana kuti zvataimbotadza tichidzinyirwa navamugabe taakuzviita pana vamunangagwa vari kuti vakavhura kuti mune munhu aenjoye marights ake. Maworkers ematicha ari kuzoenjoya right yavo yekuwithdrawa labor yavo zvikoro zvichivhurwa. Hatisi kuzviitira kupanisha vana, hatisi kuzviitira kupanishira vabereki, tikutozviitira kuseva education yedu yanga yaparadzwa navamugabe. Tatichifungira kuti ichamutsiridzwa navamunangagwa, pamwe vachatoiparadzawo nekuti tikuona kunge vane hasha kudarika kuda kutaura nesu.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Nekuti hurumende kana yakauya sekutaura kwavamunangagwa chiti the voice of God, voice of the people is the voice of God, chii chiri kutadza kuti vateerere isusu vanhu vacho tiri kutaura? Nekuti zvinenge zvapachena kuti vanhu vari kungotaura kunatsira mukanwa vachingotaura zvokunyepa ivo vasingateereri. Chiri kutadzisa kuti vahurumende yavamunangagwa itiunganidze titaure nayo, yakasangana nemaprofita, yakasangana nen'anga, ikasangana nemastudents, ikasangana nevakuru vemaindastry, ikasangana nevamwe vanhu vese. Ko chiri kutadzisa kusangana nevashandi vavo chii? Ngavatipowo mukana tivape zvichemo zvedu tisati taenda kumberi kwese kwava kuda kutirambidza kuendawo. Saka namasho maivayo toti hurumende yavamunangagwa ngaidzidze kuti vanhu vanoishandira vanhuwo, mazwi atiri kutaura ndovatoda kuti vateerere.
VaMajongwe vanoti vamupengego vafanire kutsigira sangano reApex Council vachiti chinodikanwa kuona kuti nhuna dzevarayiridzi dzagadziriswa kuitira kuti vana vechikoro vadzidziswe nevarayiridzi vane mwoyo inoda.
Zvinokatyamadza nekushamisa kuti sei hurumende ichida kusarudzira vashandi vayo vatungamiri. Chiripo ndechekuti iye zvino tikatarisa zviri kuitika munhaurirano dziri kunzi dziri kuitwa, vanhu vari kutungamirira nhaurirano idzodzi dzavasi varayiridzi. Twagara tichingotaura kuti dai Apex Council iyi sekugadzirwa kwayakaitwa iri Apex Council yekuti tinoti manese ozvimirira sezvaaita, poitawo zvakare varayiridzi vozvimirira sezvavari, vamwewo vanonzi rest of service vozvimirirawo kwavo, kwete kuti isusu varayiridzi tinofanira kutungamirirwa nemutungamiriri asiri murayiridzi. Zvinhu zvatagara tichingotaura izvokuti dai tapuwa mukana wokuti mateachers azvimirire pache zvavo sesekita yavo ega, ndozvatiri kuda kuti vamubengegwa azive kuti kana vachida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavatipe mukana kuti masangano evarayiridzi abatane azvitungamirire pavo ega. Kureva izvokuti ivo vakati ivo ndo vanotiudza zvekuita, vanenge vachitikanganisira zvakanyanya. Hapana chinotadzisa vamubengegwa kuti vagare pasi nefozeu vataure nayo, nekuti kana vachitora nyaya yedu voti vatungamiriri vashanu, zvoita sekunonzi vanhu va5 vari kungoungana vari pavo vega votaura zvinhu ivo vasingateereri zvatiri kutaura.
Masangano anomirira vadzidzisi pasi pemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende uri kudaidzwa kuti Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti fozeu, uyo unosanganisira PTUZ, ZIMTA neARTUZ nemamwe, anoti hurumende inofanira kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro, mari dzekushanda vari kumaruwa nekupiwa mukana wokuenda parivhi. Fozeu inoti kana zvichemo zvayo zvisati zvagadziriswa, vadzidzisi havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Madzimai mapato akasiyana siyana akaungana mubulawayo nezuro achikurudzirana kuti vavhotere vanhukadzi musarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Bhatavile Masuku anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete, amai Priscilla Misi Hairambwe Mushonga vakati vanofara zvikuru kuti vakakwanisa kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uyezve vakakwanisa kudarika uwandu hwavaitarisira hwevanhukadzi vakanyoresa kuvhota.
Musangano unoyu wanga uri wekuti semubatanidzwa wevanhu vari kubva kumapolitical parties akasiyana kuti tibatsirane, nekuti dambudziko romudzimai wese rakangofanana. Takatabvumirana kuti toda kuti madzimai takurudzire kuti aende kunoregister kuvhota. Madzimai akaenda kunoregista kuvhota, saka tatida kuti tipemberere kuti zvataida zvezvaitika. Ndofunga vanoziva takatatizvo tiri kuda kuti ti madzimai 2 million aregister, asi tatichitarisa manhamba tikaona kuti taregista vanhu 2.8 million madzimai, saka tatichipemberera nyaya iyoyo. Chibva tazvibvunza kuti tane vhoti torishandisa sei, tisarirase mubhini vhoti riya sokutaurwa kwambaitwa namai Mativenga kuti vhoti rinenge dhora rawakaisa muhomwe, unofanira kuziva kuti ndiroda kunoritengesa chingwa kana kuti ndiroda kunoriitisei. Saka isusu redu tati vhoti rawakarejesa semunhu womudzimai, enda unorishandisa kuvhotera mwemudzimai.
Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vakatiwo madzimai anofanirwa kuvhota neungwaru rwendo runo kuitira kuti sarudzo dzivape shanduko.
Ndoda kutenda masisters angu pano, if you vote for a woman, she will know when her child is sick. She must find medication. Good is who is well remunerated is waiting to look after that sick baby.
Pakatanga kutaura vakanga vakamirira bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, vanhu vakatanga kuimba vachirambidza muzvare Phyllis Ndlovu kutaura. Vebato reThis Constitution muzvare Abigail Mupambi vakashora mhirizhonga yaitika apa vachiti inoratidza kuti nyika ichiri kure nekugadzirisa kusanzwanana kuri mumisangano.
Nesvo tanga tiripo pamusangano mukuru wakadai wamadzimai, apo pavanga vachikurudzirana kuti hatindei titore zvinzvimbo zvikuru setakatasa 2018 zvematongerwo enyika, nekuti zvinhu zvizhinji zvinoitika kumusoro ikokoko. Taona kuti chitiko chakanaka pakuti chinobatanidza vanhu zvisinei nekwavanobva. Takatarisa zvematongerwo enyika, asi pana zvapo kuti fambe zvakanaka, takatarisa kuti nhasi mari dzvanga iripo ndeyekubatana. Tikatarisa amai Ndlovu vanga vauya vakamiririra madzimai MDCT yakamirirwa navachamisa, vatadza kutaura. Pavangotanga kuzvindrodzisa kuti vanobva kubato rinomirirwa navachamisa, vatadza kutaura nokuda kwemhirizhonga yaitika. Ipapo panotaudza kuti tichine basa guru ratinofanira kuita isu samadzimai, tichiti tinodawo futi pisi, tichichema futi nokushu tisagona kuwanika isu pachedu tichishungurudzana.
Musangano uyu wakazoenderera mberi mushure memhirizhonga iyi. Madzimai akabuda nechisungo chekuti vaizovhota vachitsigirana nevanhukadzi musarudzo dzegore rino, sezvo paine mukana wekuti vanhukadzi vakunde sezvo vari ivo vakawanda kudarika varume. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Vatavile Masuku.
Munhau dzemitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yakatambwa nezuro ezvinoi zvakabuda. Dynamos yakarwa Chapungu 2-1. Yada FC yakakunda Shabani 1-0. Kuchitiwo Harare City ichikunda Triangle 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yochema chema nekupinda musarudzo dzema primary elections eZANU PF kwakaitwa nevatori venhau kubva kuZim Papers neZBC. VaVictor Matemba Danda vesangano revakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo dzema primary dzeZANU PF. Gurukota muofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mbengegwi varikurudzira varairidzi kuti vasatambire kurudziro yevatungamiri vavo yekuti vatange kuramwa mabasa panovhurwa zvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anogoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu tichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.